Vano tengesera mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa enyika. Zvazopedzisira zvaita kuti mapurisa aya akandire vanorarama nekutengesa ava hutsi hunokachidza. Mumwe wevanorarama nekutengesa ava, muzvare Lynette Sonzi, avo vakazvitakura, vati vamhanyisana nemapurisa akavabvarura hembe yavo, vakasara vari musvo. Muzvare Sonzi, vati vatozobatsirwawo nevamwe nechokupfeka.
Mapurisa auya ndakaronga zvinhu zvangu apa ndibva vatosiya zvinhu zve ndibva vandimhanyisa kunondibatira ndofunga distance yechiye 2800 meters ndibva vatondibharura hembe kumusana apa ndiri munhu akazvitakura kana kumhanya kwacho nasingagoni asi vasiya vanhu vese vechirume vanga vakandikomberedza vamhanyisa inini chete.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava vatonga ikwirihwiri vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya ashandisa chisimba chakanyanya zvazopedzisira zvaita kuti vavadzosere pavanga vachivarova.
Chanyaya zvondinetse panyaya yekuti vamhanyisa mavhenda akabata one vhenda munhu wechikadzi amhanyisa kudaro so vamwe vava vada kuprotekta kuti asiye munhu wechikadzi chokuti vabati vabvungiswira vanhu vava kumhanya kundotora mategasi vautanga kupostera vanhu mategasi vakwadza apa pane vanhu vadiki apa pa pane vanhu vanga vakazvitakura nhumbu vatanga kubvara vanhu nehembe vakuda kuti vachiita mhirizhonga pana apa nenyaya yemavhenda.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti vasanetsana nekanzuro yavo. Asi mumwe vanotengesera mumigwagwa muzvare Tapi wakawadza vati kumhanyiswa nekurohwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika hakuzi pamurau sezvo vachiti mitemo inobata mafambisiro ezvinhu mumakanzuru ichifanira kuchengetedzwa nemakanzuru. Muzvare Kawadza vati chavashamisa nhasi ndechekuti mapurisa ezrp aya aita zvaaita pasina mapurisa ekanzuru.
Hazviti kuti polisi inobata wanhu ichibata mavhenda kanzuru isipo kozi mapurisa aya agara akatora zvinhu izvi vari kunogowana zvinhu zvakaita sehembe bhutsu zvinhu zvavanoda magajetsi vanoda ese vanogowana saka polisi imbavha.
Asi vachideme vati pane nzira dzavanoshandisa dzakasiyana-siyana kana vachiita urongo hwokubvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa nekanzuro yavo kuti dzitengeserwe.
Mamwe maissues anove operational so kana zvinhu zvava operational zvave paground titada kutanga tatombonzwisisa kuti chii changa chiitika nokuti kushoropodza unoona kushoropodza asi usingazivi kuti operation yange yakamira sei mune musingazivi kuti vekanzuro vacho vanga vari kupi so zvinhu zvenge zviri operational tinombosiya zviri kuoperations kuti vange vachiita basa ravo nokuti vanenge vakapuwa mukana wekuita basa ravo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati titaure nemutevedzeri wavo vaPaul Nyati avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai mumwe wevanotengesera mumigwagwa uyo aramba kudomwa nezita ati chiri kumurwadza ndechekuti munyika hamuna mabasa asi hurumende iri kuswera ichivashungurudza ivo vari kuedza kuraramisa mhuri dzavo.
Anoti hanzi Zimbabwe is open for business and it ari kuvhara every opportunity yekuti vanhu vashishandire one two kuinvesta akanoudza mastudents kuti muda uchagirwa mabasa nani create your own jobs so people have created their own jobs kapai kutengesa nekuita sei but iye ari kuya achizvivhara saka ndoda kuti vanhu vararame sei haasi kumboopena maindastry haasi kuita sei akati investors are waiting after elections youare going to see investors are coming rolling their way saka torarama sei.
Nekune rumwe rutivi hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vanoti pakati pedhorobha panofanira kugara pakachena kuitira kuti zvirwere zvakaita sekorera iyo yakauraya vanhu vakawanda zvisarambe zvichipararira kana kutapuriranwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.